Ndinokuchingamidzai nemufaro, ini ndini Tanuno Kawande ndichiti yeinoi misoro yenhau dzanhasi chishanu gunyana 21 2018. Mapurisa anopinda nechisimba mumahofisi emedia center ndokusunga vapromisi mukwananzi vetajamuka apo vanga vachida kuita musangano nevatori venhau pamusoro pezviri kuitika kuvanhu vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa. Mapurisa oenderera mberi nokudzinga vanhu vanotengesera mumigwagwa. Pasi rose rinocherechedza zuva rerunyararo kana kuti International Day of Peace, panguva iyo mapurisa emuZimbabwe ari kuswera achirwisa pamwe nokusunga vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muNew York nemusi wesvondo pamberi pomusangano weUnited Nations General Assembly. Nyanzvi dzozeya zvinoreva musangano uchaitwa navaMnangagwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica. Makundano emakwikwi echibuku Super Trophy osiriridza. Muchirongwa cheLife Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nemapurisa panyaya yevanotengesera mumigwagwa pamwe nokusungwa kwaitwa vamukwananzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.